nan jimmar da ta kara jimmar kuma bai da wani ba duk kudin nan jimmar jiri suka zuwa su ta kici wani sai ta da wani ne din 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 da ta kai da cikin biri mun fara hare ku ta sai harare amma muna mu jiwa jino cikin jo graphite din it's huge that I did it by electric sun your electric therefore that I did it I will sit like this in the pattern of electric to be a mora I can try and get like this I feel it for the electric then there are set that electric then you sit like this then you call it electric then you sit like electric then you know for electric the fact was a feeling of electric I'm not doing a electric what are the polyphenols? 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 What are the polyphenols?
Vamwe vari kuchema kuti vari kusvika vodzwa kunzi hakuna nhomba yacho hapana vari kubayiwa pamwe vongoudzwa kunzi pari kubayiwa vanhu gumi nevashanu chete matanho apa ari kuitwa kuti vanhu vange vachikwanisa kubayiwa vakawanda
matanho ari kuitwa kana muri kuteerera nyuzi dziri kuno kuzimbabwe kunzi kuri kuuya vamwe madhokisi akawanda anosvika emamiriyoni madhokisi nguva ya akauya achakuva ukanzi rekuti vataita kuti makliniki iwaya akatarwa aya ndi nhomba idzi dzinge dzakawanda vange vachibayiwa akubeta ndipi rani kawandisa pinda namba yemanesi anobaya vanhu vari kutiaura kusvika vanobayiwa 5 minutes 10 minutes vanodzokera kumba kwete vanhu vawanda vanakumira kumitara yekuti vange vachibayiwa zvinotorawo nguva yekuti vange vachibayiwa
kouyawo hurongwa hwekuti kune vanenge vachida kubayiwa nhomba yepiri kwoitawo vari kuda kubayiwa nhomba yekutanga mune mitsara here yekuti vanoda nhomba yepiri vanoendawo mira uku vanoda nhomba yekutanga vachimira uku kana kuti vari kungosangana inyaya imwe iri kutaurwawo nevari kuenda kunobayiwa vachideme inyaya yekuti vanosvika womira mutsetse kwenguva yakareba ozoti vasvika panenge pachibayirwa nhomba vozoudzwa kunzi nhomba yapera
ah,